Mashoko ya taura ne gurukota rezvevechidiki vatino machakaire pavaita musangano nevatore venhau nhasi muHarare wekupemberera zuva revechidiki vemuAfrica kana kuti Africa Youth Day.
Rwadziwa zvakanyanyisisa tikaona vana vedu neruzivo rwavainarwo rwakanyanyisisa vachibuda munyika yavo yakanaka yechipikirwa vachienda kunoexhibita kana kuti kunoratidzira zvipo zvavainazvo kunyika dzekunze. Naizvozvo ndiri kupa chenjedzo kune avo vachada kuenda kuti nyika inoyi inovakwa nesu tese vechidiki ende isu tisuvere vayo nguva inotevera.
Vamachakaire vati pane zvirongwa zvakawanda zviri kuitwa nehurumende yeZimbabwe zvekusimudzira vechidiki uye vechidiki vanofanirwa kuzvigamuchira. Vanoti zvirongwa izvi zvinosanganisira kuwanisa vechidiki ava zvidzidzo zvemabasa emaoko muzvikoro zvepamusorosoro pamwe nekuvawanisa mari dzekutanga nadzo mabhizimusi pasi pebhanga reEmpower Bank.
Pane urongwa nezvirongwa zvakawanda zvine vechidiki asi nekuda kwekuti tinenge tichipuwa maonero akashata maringe nehurumende tinopedzisira tisingachawane nguva yekuti tiende kunonzwisisa kuti ndeipi mikana yatiinayo inosimudzira vechidiki. Saka ndoda kuti kuparidzire shoko rekuti vana ngavauye.
Asi mumwe mugari wemuHarare vaLuke Chitsike vati mashoko ehurumende ekutsoropodza vari kunotsvaka mafuro manyoro kunze kwenyika anonetsa kugamuchira uye kuatevedzera.
Chekutanga ndechekuti zvakabva naminista zvine musoro zvine kana ichinge nyika ichinge yakagadzikana nekuti chiuya kuti vechidiki vabude muno munyika izvezvi inyaya yekushaya mabasa, inyaya yekushaya chekuita, havana mabhizinesi ekuita, havana nyika yekuti vakwanise kurima. So changosara chiri kuti vabude muno munyika vaende kunze kunose kunoshanda. Zvakabva naminista zvinomeka sense kana vachinge vaprovhaidha masolutions ekuti mayouth ange achiwana maempowerment projects avaka achiwana mukwenzi kunge achiita anowakwa cheuviri.
Asi muzvare Rumbidzai Mpofu mumwe wechidiki nebhizimusi rekutengesa muHarare anoti mikana irimo munyika inogona kupundutsa vechidiki.
Tichitarisa vision 2030 yakataurwa naPresident kushanda pamwe chete as mayouth and it's coming up with better projects kuvaka nyika yedu is a better solution than a lot of people. Why am I saying so? This if you need to go to USA, Mutaga COS, you need something like 7,000. If you take that 7,000, Wapinga Munom, Wotanga Kutengesa, Wotanga Kutai Kutai Kutai, I think you'll be a better person than going to USA. Kunana USA, my rental, the cost of living is very, very expensive. Kane Munom, Zimbabwe.
Anorwira kodzero dzevechidiki uye ari kusangano reFemale Students Network Trust muzvare Rutendo Matiki vanoti kubuda kunze kuri kuita vechidiki kunoratidza mamiriro akaita upfumi hwenyika.
Nekuwanda kwatakaita even if you look at masinaries epatinograduata tinograduata kabetiri about 40,000-30,000 per institution. So unongochiona kuti nevamwe vakagraduatewo last year vasati vana mabasa plus isusu bhechi ratobvawo risina mabasa. What are the chances of me getting the job? So pamwe pacho anotozoona kuti relocating is actually better where I'm being offered employment day and day.
Vechidiki vakawanda vari kunotsvaka maforo manyoro kunyika dzakaita seUSA, Britain, Australia, South Africa nedzimwe sezvo vari kuti upenyu hwemuZimbabwe huri kuvaomera nekuda kwokushaya mikana yekuzvisimudzira. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti vanhu vasina mabasa munyika vanosvika zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana kana kuti 90%. Zuva reAfrica Youth Day rakadzikwa neAfrican Union senzira yekucherechedza kukosha kwakaita vechidiki mubudiriro wenyika idzi uye mhemberero dzezuva iri dzichaitwa musi wa22 Mbudzi. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.